Manera Kamuri Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chikumi 5 2022. Makateerera ku Studio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova chipanga mazano chemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai, Dr. Alex Magaisa vashaya. Mapurisa ovimbisa kuzivisa zvimwe nezvekutsakatika kwamuzvare Mo Blessing Ali veBato Residents Coalition for Change mangwana, asi nhengo dzebato iri dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo ari kuitwa nyaya iyi. Muimbi Thomas Mapfumo otaura nezvenzvimbo yekuvakira yaakapiwa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova chipanga mazano chemutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai panguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo Dr. Alex Magaisa vashaya vari kuBritain nhasi. Vanonzi vange vachirwara nechirwere chemwoyo uye vashayika kuchipatara cheMargate Hospital mangwanani anhasi. VaMagaisa vaigara vachitaura zvakanyanya muzvirongwa zvedu zveStudio 7. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vati Dr. Magaisa vaive denhero ruzivo asi vafa vasina kuona Zimbabwe itsva yavaishuvira. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku.
Kana tichiti arasikirwa tarasikirwa zveshuwa, munhu wekuti nyika inei kune magenerations, munhu andinoti pamakore tinenge tine makore anopfuura magumi kwaari. Saka unenge uchifunga kuti kufa tinotanga isu iye wozotera. Ndiye munhu watofunga kuti haa, panenge pasina naprofesa Madhuku nevamwe, tinenge taane vanhu vakafanana naprofesa Magaisa. Ndiri kuzvitaurira panyaya yekuti muchirungu vanoti succession. Paya pataiona vanhu vangoti vakati zebungu remutemo vanongoti vaMadhuku, asina ani chichongoona manje kuti haa, pane umwe munhu anozokwanisa kuti kana munhu asingati vaMadhuku achida zvebungu remutemo anoenda kuna vaMagaisa.
Mumiriri weHwange Central mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaDaniel Molokela vati vonyika yarasikirwa negamba.
VaMagaisa vanga vari gamba renyika, munhu aiia nyika yake. Ngati muchirungu angari nationalist or patriot. Ndakatanga kumudziva ndichiri student ndichiri mudzidzi kuUniversity of Zimbabwe 1995. Iye angari second year andiri first year kulaw school. Munhu aifarira zvinhu zvepolitics achiri kuUniversity.
Gweta uye vari munyarikani weAfrican Union pakurwira kodzero dzevanasikana amai nyaradzai gumbonzvanda vatiwo vashushikana zvikuru nerufu urwu.
Chekutanga tashokeka, it was unexpected. Tarwadziwa zvakanyanyisa mukoma Alex Magaisa. I never met him in individual in life personally. But pakushanda mabasa tiri pamwe chete, vaive munhu ari respectful, ane shungu nekusimudzira nyika yavo.
Dr. Magaisa vainge vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain. Vaizivikanwa nekunyora zvinenge zvichiitika munyika padandemutande reTwitter nemugovera wega wega kana kuti The Big Saturday Read.
Thank you.
Bato Citizens Coalition for Change rinoti riri kushushikana zvikuru nemaferefeterwo ari kuitwa nyaya yenhengo yebato iri muzvare Mo Blessing Ali vakatsakatika musi wa 24 Chivabvu. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 nhasi kuti tivabate mangwana kuti vatiudze pavasvika semapurisa pakutsvaga muzvare Mo Blessing. Asi mashoko avakamboburitsa mapurisa akati vakapedzisira kuonekwa vaina vapayas jamba avo vasiri kuzivikanwawo kuti vari kupi pari zvino. Muzvare Mo Blessing vakatsakatikira huri husiku pachibhanguza shopping center kunyatsime. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumiriri wezengeza mudare reparamende vajob scala.
Hapana chatiri kumboziva kuti nanhasi Mo Blessing ari kupi. Nyaya iyi yashungurudza vanhu vose kuno kudunhu rechitungwiza. Ukapinda mumabhawa, ukapinda mumabhazi, ukasvika pakaungana vanhu, ndiyo nyaya iri kungotaura munhu wese iyoyo. Kuti kuvanhu madusura akapamba mwana uyu vakamuisa kupi. Hapana achaziva iko zvino kuti Mo Blessing ari kupi. Saka vanhu iko zvino rongo vadishi nemheremhere ndokungotsvaka nokufamba kuti vanzwe kuti mumwe wavo ari kupi. Chikumbiro chavanacho chikuru ndechekuti dai madusura akamubata vangotitarisa chete kuti ari kupi. Zvimwe zvese hatina basa nazvo. Chatinoda ndiMo Blessing ali kupera.
Ko mapurisa ari kutiwo kudii nenyaya iyi?
Hapana chatiri kumbozwa kumapurisa. Tangoverengawo mapepa anhasi vachitaura vachiti vari kutora nyaya iyi zviri siriasi. Uye zvekare vari kuferefeta zvakasimbisisa. Asi so far hapana chatatiradza kwavari. Kuda zvimwe nhamba achatiudza mushure mokunge vapedza nyaya dzavo dzokuferefeta iyi. Asi vanhu vacho vakazviita zvinhu izvi vanozikanwa ende vanhu vari kutaura pachena. Ende chinotinetsa ndechekuti nemhaka yei vasati vabatwa vamwe vacho vanhu vakanga vachishanda napayas jamba kuti vatiudze kuti mwanasikana uyu ari kupi.
Ko muri kumbokwanisa here kutaura nevana vamuzvare Mo Blessing ava?
Vakandifonera nezuro vachiti varisivha imwe telefoni call kubva kuno mumwe munhu angachiti ari kufona achibva kunonzi kuwhite horse vachiti kondadzirwa kuti ndi muri kutsvaka Mo Blessing ali here kana murimi ndibatei. Nhamba dzacho nobva ndandipe nhamba dzacho vakandipa nhamba dzacho ndikazama kuzofonera nhamba dzomunhu uyu. Nhamba dzacho dzanga dzisingaiti. Ndakafonerwa nomwana wacho sikana anonzi Nyasha. Saka chiripo ndechekuti vana vacho vakangofarira nevanhu vese vari kungotsvakawo kuti vanzwe kuti mai vavo vari kuti.
Mumiriri wezengeza mudare reparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa reCCC vajob scala vachitaura vari parunare kuchitungwiza. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti ari kuda kuti mwana wake mukomana atange bhizimisi kuSouth Africa panzvimbo yaakapiwa sekuremekedzwa kwebasa raakaita munguva yehondo kusvika pari zvino. Paakapiwa nzvimbo iyi naChief Lovwani Matsila vekuLimpopo. Ngatinzwei hurukuro yataita namukanya.
Iye zvinezvi tanga tauya kuti tizoridzira gisho yemumwe akashaya mufanhu aichisapota zvikuru anonzi Jabulani. Ndiwo watakauya kuzoitira kuti hama dzake tivabatsirewo nemari nekushaya kwaakaita zvati tibatsire hama dzake. Saka ndosho yatakaita yekutanga and takazoita zvedu imwe yechitwo yanga yasho yedu. Yezvinezvi tine yekupedzisira yatiri kuita musi weSaturday. But chimwe chinhu chikuru ndakakokwa naChief Matsila kuLimpopo uvenda u vakandipa land vakati tinokurekoniza uri mwana wedu iwe nezvawakaita. Tanga tiri panext door taizvinzwa zvese nguva yehondo saka unodeserva land. Saka takapiwa land kuLimpopo. Takatoenda kunoona Chief Matsila nevanhu vake.
Saka yakakura zvakadii land yakapwa mukanyai?
Aiwa yakakura. Yakakura.
Tanga tichinzwa vamwe vachiti mukanya vanenge vakutoenda kunogara ko South Africa kwacho icho kwadi here ichi?
Munhu anogara kwese kwese kwaanoda kana tadevolpa kana tichikwanisa kugara nouya kuzogara ko ndokumushaga. Munhu anogara kunomufadza. Ndakafarirawo kwazvo nzvimbo yacho kune development iri kuitika yakawanda ikokoko. Saka kwakanaka, kwakanaka zvikuru.
Saka ichi chiremera chikuru kaichimukanya chamapiwa kuZimbabwe zvakamboitwa here izvi? Kune vakambokupaiwo here pekutenda kuti aiwa?
Handina kana kutombopiwa ini kana ndatoenemy ka. Ndatoenemy mufunge. Zvese zvandakaita nguva yehondo zviya zvakanganikwa. Ini ndatoenemy nekuti handisi kunzwisisana navo. Ini ndiri munhu wevanhu, handisi munhu wekutsvaga mari kwete, ndiri munhu wevanhu. Dai ndakanga ndichisapota vanhu ivava kusvikira nanhasi, ndikadai yezvino ndine mafamu, mabhenzi, machii, matruck akawanda ndichibira vanhu, hazvisirizvo ka. Ini ndiri munhu wevanhu, mari haisiri hama yangu. Hama yangu vanhu, hama ndo hama dzangu. Zvino ndikatadza kumira nevanhu ivava, ndo vakandisvitsa padiri pano kuti ndisvikare kuti kuna mukanya, vanhu ivava. Zvino ndikavasiya mufungeka, ndakanganisa.
Muimbi Thomas Mapfumo Hurricane Hugo Mukanya achitaura ari parunare kuJohannesburg, South Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nhasi yakanda zvombo zvemuchadenga muguta guru renyika yeUkraine, Kiev, kekutanga mumwedzi mumwe chete, zvakanganisa runyararo rwange rwavemo. Russia inoti yaparadza motokari dzehondo dzakapuwa Ukraine nenyika dzekumawirira, uye mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vayambira kuti vacharwisa Ukraine zvakasimba kana ikapuwa zvombo zvemhando yepamusorosoro zvinosvika muRussia zvakavimbiswa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Ukraine haina zvayati yataura kupindura mashoko eRussia ekuti yabomba motokari dzehondo aya. Asi yatiwo chimwe chombo chakandwa neRussia chadarika pedyo pedyo nenzvimbo yenuclear iri pedyo neguta iri. Russia inonzi yarwisa Kiev sezvo bauto ayo amanikidzwa kudududza muguta reSvidonetsk rainonzi yainge yave pedyo nekutora. Pane mashoko ekuti Pope Francis ava anotungamira kereke yeRoman Catholic avo vari kutadza kunyatsofamba zvakanaka nekuda kwegumbo ravo rakakuvara vanogona kunge voronga kuenda pamudyandigere. Pope Francis vane makore makumi masere nemashanu ekuberekwa, uye vanonzivo vari kushanyira imwe nzvimbo yeLaquila muItaly muna nyamavhuvhu kumabiko akatangwa naPope Celestine V, avo vakaendawo pamudyandigere zvisati zvazoitwawo naPope Benedict XVI. Gore rinouya Pope vari kutarisirwawo kushanyirawo kuCongo, South Sudan, Canada neKazakhstan. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reYouth and Community Development vaClarice Maduku nezveongororo yavakaita yakaburitsa pachena kuti vana vakawanda kumaNikaland vari kushandisa zvinodhaka.
Tingati iko zvine zvinyaya inosuwisa nekurwadza. Seplatform for Youth and Community Development aishanda pamwe chete nevemukanga Community Radio tikaita tsvagurudzo yataishandisa yatinoti desktop research yatakatanga muna gore ra2019 kusvika 2022 tichitarisa zvanga zvichibuda nemaripota tanga tichiitawo kune mamwe activists, especially in our communities, my wife in Yamspinga, because of that from February to April, that I got research here, and I'm filled. If I have a questionnaire, the program that not the snowballing, a good day, Chagarana, or a good as a drug store, Bunda would be. Ndi upungu wangu na harisi ngu tendele takada saka pacha gurudu ya teka ita ii taka kwanza kuhibulika msuwa nae mpataka ibulika kurushinji wezi mbapu kutifao nyodi saka mirase
zui saka buda mchakirizo enyi
taka kwanza kufunza wangu 100 tisanga nsaka nawe skoro kubwa form 1 kwa form 6 wangari 100 kata ipi wale wabereki kwa wesha wangari zao diyo snowballing posa wabereki 30 waisanga nsa matisha nilabereki wa nengo wa hii newa anaya wa rukuta semati yangu pacha guza taka hita mchipinge jesu jimene shikoro 64 ma secondary school anishitaka kwanza ku pata shikoro shimushika 43 which is almost like around 67% of the total population in our schools taka wana zinosu isa chanjo kuti mkada kuziwa kuti mwana wani pavana 2 arukusha nisama drugs ndo zangazi shibuda tikaona zakare kuti pavana vevasikana pamaripoto tanga timbori nao before nyaya yeCOVID-19 malockdowns akatanga 2020 haya vana vaita zvemadrugs vanga vari around 15-20% of those vari kuita zvemadrugs where 80% were vana vakomana zvine zvino it's almost like 47% yevana vaita zvemadrugs vasikana 53 vakomana vakomana vachibambei asi vasikana vainya kufamba zvakanyanya kuratidza kuti nguva yatanga tiine COVID-19 nemalockdown chinhu chiri significant chaitika vana vasikana vari kuita zvemadrugs vaita zvemadrugs voroorwa child marriage voita nhumbu dzisina vanozikana ndedzani vachidziterminata vatingati unsafe termination saka zvinhu zvinorwadza.
Saka vehurumende vari kuti kudii netsvakurudzo yamakaita iyi matotanga kushanda mese here?
Patapedza tsvakurudzo yedu vehurumende vatiri kutaura navo tiri kutaura navo at the local level zvakafanana nekuti kuofisi yaDA vamudziti vekuchipinge kunoko takakwanisa kuendesawo maresearch reports edu vachiti vakauyisa kuona kudzaka kudzamu hwedambudziko iri asi tichishanda zvakanyanya the Ministry of Home Affairs, Ministry of Health, Ministry of Education, kuti dzimwe dambudziko anenge akuda tingati advocacy nekuti fanira kunge tichipinda muzvikoro nekuti vana vatanga tichiita patsvagurudzo yedu vana vari mumaform 1 kusvika form 6 vachiri kuchikoro saka pamwe tinovabata vari kuna vabereki vavo nharaunda matinoswera izvi asi zvinoda kuti advocacy iyi inge ichiitwa muzvikoro saka chekutanga ipermission yatakataura nehurumende vakati vachange ishandanisi zvakanaka kuti tikwanise kupinda muzvikoro tiinewo matamba nepermission yakakwana yekushanda muzvikoro then imwe nyaya yacho ndeyekuti tarise mutemo uriko wemadrugs kuti utarwe nezvavo kuti zvioneke kuti ndenzira dzipi dzatingashandisa kuita kuti mutemo uyu urekognize mamwe mabehaviors aya ari illegal amwe ose ari legal kuti tikwanise kunzvera tishandisa mitemo yemunyika ndo imwe yatingati kuita look at the laws
asi matimi muri kutaurawo nevamwe vana vane dambudziko iri zvii zvakaipira kuti vashandise zvinodhaka izvi
zviri kuitika nezvekuti pazvinodhaka pazviri mhando yakasiyana-siyana mhando yatiri kunyanya kurwadziwa nayo imhando anonzi marijuana mbanje number 1 ndo iri prevalent then poita imwe iri kugadzwa yatinoti local brew ine mazita akawanda vanoiti mutoriro mukozodo chimbwa kana tiri kunoku kukanyi kunoku kuchipinge zviri kuitwa nemadrugs aya ari kuita kuti vana ava vange vasingachakwanisi kuchikoro iri kukonzeresa madrop out vana vari kuita zvemadrugs ava vazhinji vacho vasiya chikoro havachaendi kuchikoro vanoita vemadrugs ava vari vasikana vari kumitiswa nekuita pamuviri nguva isati yakwana vana vari kuita zvemadrugs aya vari kukanganisika pfungwa yatingati mental health vachinikana nevabereki vazhinji vatiri kuona patsvagurudzo vanoita zvemadrugs ava kuchikoro vari kudzidzira performance yavo havachinyanyopasa vanenge vachinyisana nematicha kumba vanoesana nevabereki uye havachasemacitizens atinotarisira kuti vana vaningeti ramangwana ravo ringe rakajeka zvino rava kukanganiswa kuti havachakwanisi kubudirira muzvikoro.
Mukuru wesangano re Youth and Community Development va Clarice Maduku vachitaura vari varunare kuchipinge.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu.
Makadiniko vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, rasvika zuva rechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vakatumira maaudio pamusoro pepamire shoko raMwari. Nyaya yedu yesvondo rakapera yemurume umwe chete anoroora vakadzi vazhinji kana kuti barika. Nhasi ngatinzwei zvinofunga vamwe vateereri pamusoro penyaya iyi.
Makadiko, barika mubhaibheri harina parakarambidzwa, asi kuti vanhu vanongozotora zvinhu out of context vasinganyatsonzwisisa kana vakuverenga kuOld Testament. Asi nyaya iyoyo ichitaurwa kuOld Testament inozodudzirwa kuNew Testament pairehwa naMwari. Badai Mwari anga asingadi kuti varume vaite vakadzi vakawanda, angadai asinawo kuti vanhu vazvarane vawande. That's why vawande muchiona zvichiita kuti mukadzi akarara nevarume 100 anongozvara mwana umwe chete after 9 months. Asi murume akazvara akarara navakadzi 100 anokwanisa kuzvara vana 100 after 9 months. Why? Because varume vakapuwa simba rokuti vanofanira kuti vaberekane vawande vachizadza nyika. Haungabereki uchiwanda nemukadzi umwe chete. Saka ine vasina nguva yekunzi ane nhumbu nguva ine hakwanisi kuzvara. Akwanisa kutomitisa vakadzi vakawanda zuva rimwe chete. Iroro isimba ratakapuwa naMwari risina kupuwawo madzimai. That's why vakadzi varo vanonzi vanoita murume umwe, nokuti murume ave nemukadzi umwe.
Ngati chinzwawo zvinofungwa namunyaradzi anoti ari kuSoweto kuSouth Africa.
Makadini baba Hwande, ndinoona sokuti mubvunzo hauna kuperera kupindurwa navamandisvodza. Ndakatarisa mubvunzo wati zvingatokonzeresawo here kuti munhu asaenda kudenga nokuda kwokuti aita vakadzi vaviri. Ipapo ndopada kujekesa chete kuti ko zvingatokonzeresawo here kuti munhu asaenda kudenga nokuda kwokuti aita vakadzi vaviri here. Baba Hwande, ndinokumbira kuti vabatisvodza vadzoke zvakare pamubvunzo iwoyo, vapedze kududzira kana kuti kupedza kupindura mubvunzo zvakaperera.
Vasvosve vane mashoko avanodavo kutipa pamusoro penyaya iyi.
Tanonoka Wande, wakadi zvako, hatinofara chaizvo nechirongwa. Nhau yabvunzwa nemukomana iyi nhau yakanaka, nhau yebarika iyi nhau yakanaka zvikuru. Hapana bhaibheri parakamboramba chinhu chinonzi barika. Hongu zvavari kutaura tinozvinzwa kuti Mwari achisika munhu akangomuita murume nemukadzi. Ndo vanhu vekutanga, ndo the first generation. Saka apo aitsanangura sekungovaita vari vaviri, aigozoita wetatu papasina wetatu, vakangosikwa vari vaviri. Saka papasina wetatu vari kutaura. Nau iye zvinezvi majenereshen edu atavirai ava nevanhu vakawanda mukati. Ende kana ukatarisa yaari kutaura yaSoromoni nekuita vakadzi vakawanda, Soromoni haana kumbonzi izvovo, akatadza nekuita vakadzi vakawanda. Bhaibheri rinonyatsotsanangura kuti Soromoni akatadzisiwa nekuda kwerudzi rwakanga risingafarirwi naMwari. Kureva kuti rudzi ndo rwakanga rwakaipa pavakadzi vaSoromoni, kwete kuti kuwanda kwavo. Kuwanda kwavo kwakanga kusina kana mhaka. Abraham baba wokutenda chai chai akaitawo vakadzi vakawanda, but anonzi ndiye fadha baba vokutenda. Hazvina kumbonzi akakanganisa pakuita vakadzi vake vakawanda.
Tochipedzisa nekunzwa kubva kuna mufundisi Mungu.
Barika harikonesi munhu kuti ave mutsvene, harikonesi munhu kuti ave kudenga, kana kuti munhu une barika unganzi unoita upongwe. Asi munhu neparika ane zvinhu zvasingatendegwi nemabasa asingatendegwi kuita mukereke. Kana munhu achinga ane parika atendegwi kuva mutungamiriri wevanhu mukereke. Kana munhu achinga ane parika atendegwi kuva nechinzvimbo mukereke. Hatingati tikasvika pamba pemunhu neparika toti tasvika pamba pemhongwe. Kana kuti tichiona munhu weparika uneparika akawana tomuti mhongwe. Kana munhu ane parika rinotendegwa zviri pachena haasi mhongwe ende hakoni kuenda kudenga.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ko vanhukadzi muripiko panyaya iyi? Vane mibvunzo kana mashoko avanoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Namba idzi ndedze zvechitendero chete chete. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, Dynamos yadambura Capes United 3-0 mumutambo weHarare Derby, asi ndokutadza kuenda pamusoro petafura yeCastle Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Dynamos yaratidza kuti ndiyo shasha yenhabvu muHarare mushure mekudambura vavakidzani vavo veCapes United 3-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Zvibodzwa zvabva kuna Isa Sadiki, Ralph Kaundera naFrank Makarati zvapa Dynamos kukunda zvine mutsindo pamwe nekutora mapoints matatu akakosha murwendo rwavo rwekurwira mukombe weLeague. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti ari kufara nekukunda uku achiwedzera iye kuti vatambi vake vakaramba vachitamba zvakadai chikwata chake chinotora mukombe uyu.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi, saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Asi kukunda uku kwatadza kukwidza Dynamos pamusoro petafura mushure mekunge Chicken Inn yarovawo triangle 1-0 muGibbo Stadium. Ndiraya anoti vakunda havo asi hondo echiripo kusvika vatora mukombe. Chicken Inn iri pamusoro nemapoints makumi matatu nemashanu, point imwe chete pamusoro peDynamos. Oyo wanga uri mutambo wekutanga weHarare Derby kubvira muna 2019 apo Capes United yakakunda 1-0. Aimbove murairidzi weMasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti Capes United yarowa asi yatamba zviri nani pane zvavanga vachimboita mazuva achangopfuura.
Pabhora ranhasi first half yaro yanga ichitaridza kuti vanenge vakambonodzoka vakamboprepare vakambotamba zviri nani, nokuti yanga ichipasirana bhora zvinonakidza zvinonwisa mvura. Asi bhora rinongozotipa kupera kwezuva yazorova mambure kudarika imwe ndo inenge yahwina.
Murairidzi mutsva weHighlanders Boutmena D. Olivio Brito abudirira mumutambo wake wekutanga apo chikwata chake charova Harare City 1-0. Mune mumwe mutambo hwahwa yakunda Ngezi Platinum Stars 1-0. Manika Diamonds yave pachinzvimbo chechina yasvetuka triangle nekurova Tenax 1-0. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenda kuzororo yemasvondo maviri yepakati pemwaka kutanga nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vaimbo vachipanga mazano chemutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai, Dr. Alex Magaisa vashaya. Mapurisa ovimbisa kuzivisa zvimwe nezvekutsakatika kwamuzvare Mo Blessing Ali kuchitungwiza mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.